Tinotenda umbo wese waunganidzwa gweta redu vaandimani vaunganidza kuita kwanza kuvapa umbo wese wavanga vachida application yedu yavaredi national coordinator wedu vanga vaBrighton Makunike vanga vachitori mumahofisi avaandimani vachitosaina mapepa acho maafidaviti kuti zviviswe kudare. Tiri kutarisira kuti panozovhara dare nhasi mapepa anenge asvika kutozoziviswa zuva rekuti nyaya yacho ingazonzwike rini.
Muri kuona sekuti pachine nguva here yakawanda kuti nyaya inzwike kumatare zvinoda kugadziriswa zvigogadziriswa zuva ra30 chikunguru risati rasvika resarudzo?
Nguva ichiripo yakawanda, ndosaka tatiri kuisa tichiti nyaya yedu inzwike zvechimbi chimbi iri agent court application. Time ichiripo yekuti zvei ikwanise kugadzirisa anomali iyo yekuti vanhu vanonovhotesa nzvimbo dzavasiri kuzovhotera ivo. Tinotarisira kuti zvichagadzirika vanokwanisa kuwana mamekanism yekuti vaadresse maticha anokwanisa kudzorerwa pavakaregistera ipapo vodita mapolling officers ipapo kana kuti panokwanisa kuzoitwawo nyaya yekuti pavange transport yekuti pakote pachitakurwa vanhu tine vamwe vanenge mapolling officers anopota achirotata achifila magepe vanenge vatakurwa kuti vanovhota.
Panoitwa sarudzo dzekunzi vana nhingi vachanovhotesa vari kwakati kwakati, zvinoitwa zvekunzi vanomanikidzwa here kana kuti vanhu vanosarudza pavanoda kuenda kunoshandira vari?
Vanhu vanozongoziviswa kuti iwewe uchanovhotesera polling station yakati. Dambudziko huru nderekuti vanhu havana kuziviswa paine nguva. Information vakagara nayo vari kumahofisi kwavo kuzeke vakaigarira vasina kunozivisa vanhu vachi vanoda kuenda kunovhotera. Saka isu zvataitaura taiti dai vakaziviswa vanhu paine nguva, pakavhurwa inspection vanhu vaikwanisa kunochinja mazita avo kwavanga vakaregistera kana kuti vaizokwanisa kunoaplyawo kuti vakwanise kuita postal ballot. Izvi hazvina kuitwa nenyaya yekuti zeke yakagarira information ikasaziisa vanhu